Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina chikunguru 26/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti Zimbabwe ichange yave nomutungamiri mutsva svondo rinouya. ZANU-PF inovimbisa vanotengesa mumigwagwa kuti haisi kuzovabvisa munzvimbo dzavanotengesera kana ikakuta musarudzo. America inopasisa mutemo unokurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena kuitira kuti zvirango zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano kuchibuku stadium kuchitungwiza uko vaudza veruzhinji kuti Zimbabwe ichange yava nomutungamiri mutsva svondo rinouya. Vachitaura kumomo yevanhu vaungana muchibuku stadium kuchitungwiza, vaChamisa vati yasvika nguva yekuti zvinhu zvishanduke munyika, izvo vati zvichaitika svondo rinouya mushure mesarudzo.
What is your agenda, Mr. Mnangagwa? Do you have any? 7 months, urungo neseka ne cash. 7 months, urungo neseka ne nyaya ma bank queues.
VaChamisa vaudza vanhu kuti hapana moyo murefu sezvave zvakaita vaimbove mutungamiri weMDCT muchakavhu Morgan Tsvangirai uye vayambira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti zvokudzvanyirira vanhu zvakapera uye hazvichaitika zvekare nekuti nguva yekuchinja zvinhu yasvika.
Signal yakamirirwa nemi ndinoiziva nekuti handei ende totofamba. Ndikango ripaive po munoti dzepunde. Ndikango ndizvo here munoti hongu. Saka ngavanzwisise kuti nyaya vakaita yokuda kudzvanyirira vanhu for 38 years. This far and no further. Ini ndakasiyana namudhara Tsvangirai anga ari moyo murefu. Wangu mupfupi. Maoko aya haana kumbodeura ropa. Maoko aya haana kumboba. Maoko aya haana kumboponda. Maoko aya haana kumboita muramba tsvina. Maoko aya haana kumboita kukura hundi. Maoko aya haana kumbokutorera mari mumabhengi. This is a new Zimbabwe.
VaChamisa vativo kudzoka kweavo vakange vambobuda muMDCT vakaita savatendai biti navawestman nuve chiratidzo chekuti MDCT ndiwo musha wevanhu wega. VaChamisa vatsanangurira vanhu pamusoro pezita rebato ravachashandisa pasarudzo.
Now we are going to be using the MDC ally. Why? Because Tane Malai's partners hama dzedu anabiti vakanga vamboenda noko vadzoka musha. Hama dzedu ana Welshman vanga vamboenda neko kumbonotsvaga tsvaga wakase achachigondora achachimona vadzoka musha. Musha ndoumwe, musha ndoumwe. Iwoyu the movement for democratic change yatiri kutungamirira imwe yakatorwa nemusikana akanga abatwa nemhepo yakamubata imhakaswa. It's a sucker. Hakuna mhakaswa inopuwa fertilizer. Muraya muti wemuchero wenyika.
Vachamisa vati ZANU-PF yange ichida kuti varamwe sarudzo kuitira kuti igosara iri yega musarudzo. Vavimbisa mapurisa nemasoja kuti kana vakakunda musarudzo vachagara zvakadaka kupfuura zvavari pari zvino. ZANU-PF nasi yasangana nevanotengesera mumigwagwa muHarare ikavavimbisa kuti haisi kuzovadzinga panzvimbo dzavanoshandira kana ichenge yakunda musarudzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanotengesera mumigwagwa vaudza utungamiriri weZANU-PF wanga uchitungamirirwa nasachigaro webato iri amai Opa Muchinguri Kashiri kuti havasi kufara nekutorerwa zvinhu zvavanotengesa nevashandi vemakanzuro ari pasi peMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa, mutungamiriri wesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorwadza, avo vakabuda pachena kuti vave kutsigira ZANU-PF. Vati vanhu vane chitsama vanorarama nekutengesera mumigwagwa vave zvirema zvichitevera kukuvadzwa kwavanoti vakaitwa nemapurisa emakanzuro ari pasi peMDCT. Amai Muchinguri Kashiri, avo vataura vakamirira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanga vaenda kuSouth Africa, vati hurumende ichaumba komisheni ichaongorora makanzura ose anga ari pazvigaro kubva muna 2013 kusvika pari zvino. Amai Muchinguri Kashiri vaenderera mberi vachiti hurumende ine hurongwa hwekuvaka nzvimbo dzekutengesera dzakanaka, vachiti hapana munhu achadzingwa panzvimbo yaanenge achitengesera kana ZANU-PF ikakunda musarudzo. Vachiti vachatanga vavavaka nzvimbo dzokutengesera dzakanaka vasati vatanga kubvisa vanhu munzvimbo dzavari kutengesera.
Vachitora zvinhu zvevakaipedza kuzviriritira.
Vanotengesera mumigwagwa vanogara vachinetsana nemapurisa emakanzuru ayo anenge achishanda pamwe chete nemapurisa enyika, avo vanenge vachida kuti vanotengesera mumigwagwa ava vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuru, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda vakazvimirira. VaBlessing Vava vati mashoko eZANU-PF aya ndeyekutsvaga rutsigiro chete pamberi pesarudzo, asi bato iri richizoshungurudza vanhu kana sarudzo dzapera.
Matauro avo munhu ari kutaura zvisina maturo, munhu ari kutaura zvekunyepa, nekuti munhu asinganzwisisi kuti kanso inofunctiona sei. Zvekuti kuri kunzi kwainzi makansela anga achidzinga vanhu mugwagwa kuti vasatengesa manyepo chaiwo, tinozviziva kuti town clerk ndiye andingati CEO wekanso, and mukarangarira even paida kuitwa mamwe matano ekuti guta redu riri ringe rakachena, ZANU-PF yaishandisa vanhu ava nguva dzesarudzo kuti tengesai, asi kana sarudzo yapera taiona ZANU-PF ndo yaitumira mapurisa. Mapurisa asi ebato rimwe, asi mapurisa aishandiswa nebato reZANU-PF kutandanisa mavhenda vachivarova kuti vasatengesa zvinhu zvomugwagwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDCT amaita Peter Kumalo kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiriri webato iri vaElias Mudzuri vakaudza vanotengesera mumigwagwa mwedzi mishoma yadarika kuti bato ravo hariwirirane nekushungurudzwa kunoitwa vanotengesera mumigwagwa nemapurisa enyika, kunyanya pamwe nemapurisa ekanzuru. VaMudzuri vakati chinofanira kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika kutanga, kwete kuti mapurisa aswere achiita hwekiti negonzo nevanotengesera mumigwagwa vanenge vachitsvaga uraramo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vari kukukiza musarudzo kumagunje vakazvimiririra mushure mokudzingwa muzanu PF Dr. Godfrey Gandawa vanoti vambowanda mushure mekunge vanofungidzirwa kuti mapurisa aenda kumba kwavo runyariniriri nhasi vachida kuvasunga kana kuvaita kafira mberi. Vagandawa avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vakataura neStudio 7 mazuva mashoma apfuura vachiti havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika uye vachitungamira ZANU-PF musarudzo vaEmerson Munangagwa. Asi vagandawa vane nyaya yavari kupomerwa yekuti havana kufambisa mari yeZimbabwe Manpower Development Fund kana kuti ZIMDEF zvakanaka apo vainge vari muhurumende. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati vange vari mumusangano nekudaro hatina kukwanisa kunzwa divi ravo. Vagandawa vanoti hama dzavo dzaoneswa ndondo nevanhu vange vaine pfuti vachivatsvaga kumagunje. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Gandawa.
Pane munhu wavakange vataura naye kuti vaizouya kuzonditora usiku na 2 o'clock voida neni. Saka munhu uyu paakandizivisa izvozvo ndakabva ndatoudza vanhu vekumba kwangu vanga vatoprepared kuti ini handicharari pano ndatobva. Ini ndikabva ndatoti ndatobva. Saka vazosvika na 1:30 a.m. pamba ipapo apa vachirova madhoo vachidiwa trimaster ID vatopindira mai vangu vasina kupfeka mumba. Vakapinda mumba matisi vangu vasina kupfeka vakavaraunda apo vanhu vese vakavaunganidza panze vachivabvunza kuti ari kupi abva nguvai. Anonyaya dzake tisakumubata vakati hatizivi. Vanhu ava vanga vari 4 ani anzi anga asara ari motor driver anga akagara pasteering. Vamwe vatatu vanga vakabata futi mumwe wacho anga ari neAK-47. Saka vanetana vazovatakura vose about 6 members vepafamiri vakasiya zvivana chete zvidiki vakavaisa mumotikari yavo vakaenda navo vadriver for about 2 kilometers here. Hamene zvazofamba sei kuti vazodzoka vakavasiya pamba. Saka ini ndakanga ndataurirwa kuti havo vada kunditakura kuti vanondiuraya usiku vanhu vasingazive ndosaka ndanga ndabva pamba.
Saka varatidza here magwaro ekuratidza kuti mapurisa kana kuti hapana chavaratidza vanhu?
Hapana chavaratidza vanhu, vangoti isu CID Harare HQ ndozvaanzi ndozvavataura. Vati CID Harare HQ hapana tamba yavaratidza munhu. Vabvunzwa kuti horai tiko tikavaona kuti tichida kuti vauye kuHarare kuHQ kwacho vanouya kuzoona ani. Vabva varamba kutaura vakati makangoya kuHQ ikoko vanobvunza tinovaona. Saka zvinoratidza kuti chikoronyera chekuda kuuraya vanhu nokuti ndiri independent candidate.
Saka pari zvino muri kupi?
Handingataure hangu pandiri nokuti handizi kuziva urongwa hwavo kuti huri papi. Munhu atovanda asisiri paground kuti ndifambe zvakanaka nokuti handizi kuziva. Ukaona varume vadavo vakadaro vana vachitsvaka nevaekeforeseni kuita kunge ndiri medhara kana kuti amudhirovha zvinhu zvakaoma.
Vari kukukidza musarudzo kumagunje vakazvimiririra Dr. Godfrey Gandawa vange vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vakawanda kunzvimbo yavasina kuda kutaura. Vari kutungamira vaongorori vesangano reAfrican Union musarudzo dzemuZimbabwe vaHeli Mariam Desalegn avo vaimbovavo mutungamiri wehurumende yeEthiopia nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa. VaDesalegn vaudza mapato ose aya kuti vamwe vaongorori vesarudzo kubva kuAfrican Union vachange vari munyika kusvika musi wa14 mwedzi unouya kuti vaone mamiriro ezvinhu panopera sarudzo. Mumwe asangana navaDesalegn mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu.
Ichokwadi Blessing, nhasi mangwanani ndaita musangano na vanovaivo His Excellency Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister weEthiopia. Vanga vachidaivo kuti vanzwisise kuti isu sebato MDCT inotungamirirwa naDr. Tokozani Kupe tiri kuzviona sei nyaya dzetingangoti muchirungu electoral playing field iripo kuti tiri kufara nemamirira akaita zvinhu here panyaya dzekukambeina pane zvimingamupinyi here zvatinosangana nazvo kunyanyanyanya panyaya yekuti tichida kuita misangano yedu nezvimwe zvakadaro pane zvatinosangana nazvo here kunyanyanyanya nenyaya dzemidhia tinowana here mukana wakaenzana kuti otinzwike pane penyuro zvingava zvivhitivhiti kana kuti dziredhio nezvimwe zvakadaro vachidazve kuzoziva ivo kuti nyaya yezek Zimbabwe Electoral Commission tinoionawo sei tinofara here nezviri kuitwa nezek nemabatiro ari kuita basa rekurana maelections muno munyika medu mezimbabwe nezvimwe zvakadaro saka vanga vane mibvunzo yakawanda zvikuru yavangada kuti tipindure tatanguva piravo isu zvinyuto zveduwo zvatiinazvo kunyanyanyanyawo panyaya yekuti isu sebato takaita dambudziko rokuti mari yakatinetsa nokuti patakaita kakunetsana nevamwe vedu vataimbova navo pakaita dambudziko iroro takapedzira taakuendesana kumatare taakuendesa kumatare edzimhosva nyaya dzichiriko
asi mune chivimbo here kuti ivo vakaita sana AU nana Sadaka vanozonyora chaizvo chaizvo zvinenge zvaitika nekuti dzimwe nguva tombonzwa vachishorwawo nevamwe kuti kazhinji vanenge vachingotsigira ivo vari kutonga
Blessing ini zvangu handingangodi kuti tingotanga kungomhanya kushora tisati tavona kuti pamberi apa ripoti yavachapa yakamira sei
Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Dhokozani Kupe vaObed Gutu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makore makumi maviri apfuura vathien win munda wavo une mahekta mana wakatorwa nemauto mudunhu redelta muMyanmar nzvimbo yaizikanwa nokutengesera pasi rose mupunga kutengeswa kwemupunga kwadzikira zvikuru kubva patanga kutorwa minda nemauto mushure mokutorerwa munda wavo vawin vakaedza kunyunyuta kuhurumende asi vakapindwa nokuchisidzirwa pamwe nokuda kusungwa vawin mumwe wevarimi vane nhoroondo dzakaburitswa nehuman rights watch nechinangwa chekuti pasi rose rizive nokutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nokuringwa kweupenyu hwavo Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye Nezuro Matare eparamende emuAmerica akatambira kuvandudzwa kwemutemo unobata Zimbabwe senzira yekukurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena uye kuita utongi hwejekerere. Mutemo uyu wakaunzwa mudare nava Jeff Flake vebato reRepublican Party pamwe nava Chris Coons veDemocratic Party. Mutemo uyu unoti Zimbabwe ikabata zvakanaka sarudzo pamwe nokuremekedza kodzero dzevanhu zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodzidzana navo zvinobviswa. Blessing Zulu weStudio 7 abata Sachigare wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye vari nhengo yeZANU-PF vaKindness Paradza kuti tinzwe pamire bata ravo panyaya iyi.
Isu tiri kufadzwa zvikuru nekufunga kuAmerica kwakadaro nekuti sarudzo idzi dzakachena iye zvinezvi tasarwa nemazuva matatu kuti tivhote asi hakuna kana dambudziko ramambonzwa kuti kwaitika zhowe zhowe isu veZANU-PF ndisu tiri kutoti tinoda kuti sarudzo idzi dzifambe zvakanaka pasina kurwisana kana kuita rimwe bongozozo saka tinofara zvikuru nezvaita America kuti tibvisirwe zvirango zvanga zviripo izvozvo ndokuti munoziva vamunangagwa vakataura kuti aiwa Zimbabwe is open for business and vari kuda munhu wese ane mari kuti auye muno muZimbabwe kuti maindustry yedu amuke.
Pane zvimwewo zvavanga vachitaura zvekuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa nyaya dzakaita sana itaidza mara waka tsakatika wachiti wanofanira kutsvagwa vana nabanyama nevamwe zvinga kwanisika here kuti zvinge zvichitwa izvo
but inyaya dzana itaidza mara nevamwe vari kutaura hazvinei navamunangagwa hazvinei nesuka nyaya dzacho dzese idzodzo dziri kumapurisa mapurisa ari kuongorora ende zvaari kuongorora hatizive kuti mapurisa vasvika papi nenyaya idzodzo saka idzo inyaya dziri kuongororwa nemapurisa ende hatinei nadzo isu iya inonzi muchirungu new dispensation zvavamugabe ndezvavamugabe isu tiri kuita zvavamunangagwa
mungati zvirango zvanga zvichikanganisa nyika zvakadii vaparadza
unoziva kuti takatambudzika kwemakore gumi nemanomwe nenyaya yezvirango izvi saka iye zvino pakapinda vamunangagwa kubvira November muri kuona kuti takudyidzana nenyika dzese dzimwe dzatakanga takambomutsana nadzo takuwirana nadzo kana iyo america chaiyo vari kutofarawo nezvatiri kuita britain iri kufara yakatotipa mari zvaunoziva 100 million saka tiri kufara zvirango izvi zvakanga zvatikanganisa asi iye zvino zvaita kuti maindastry edu amuke
sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika uye vari nhengo yezanup f vakaindi nesiparadza vachitaura nablessing zulu vari muharare
tinosangana vedu netinotambudzapo neapo kuti vanhu vanenge vachibharurana maposta kunyanya vana vadiki but ndichitarisawo ndakatarisa provhinsi yedu isusu neconstituency yangu hatisati tanyanyowo sangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingasiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka sekutaura kwandaita munowanawo panewo marana vana apo nepapapo asi isusu se
apo nyika yatarisana nesarudzo nemusi wemuvhuro mapato ezvematongerwo enyika haana kuwirirana nokubatwa kuri kuitwa sarudzo dzacho kunyange vari vachiti havo rwendo runo munyika muine runyararo asi pamukamutauro bato rezanup f richipomerwa mhosva yokushandisa mbeu nechikafu kutsvaga rutsigiro asi zanup f inoti izvi ndezvemugotsi matsuro mukuzeya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata mutauriri wepeople's rainbow coalition inotungamirwa naamai joyce mujuru vajefferson chitando uye mutevedzeri wemunyori wezvomutemo muzanup f vafortune chasi totanga kunzwa kubva kuna vachasi
tinosangana vedu netinotambudzapo neapo kuti vanhu vanenge vachibharurana maposta kunyanya vana vadiki but ndichitarisawo ndakatarisa provhinsi yedu isusu neconstituency yangu hatisati tanyanyosangana nenyaya dzakanyanyo dzatingati dzingasiringidze maelections zvekuti habude zvakanaka sekutaura kwandaita munowanawo panewo marana vana apo nepapapo asi isusu sezanup f tiri kuona kuti aiwa takabvira kudhara kukambena apa taakungotsvaira takatarisana nekuti musi wemaelections uyu tiri kungonopinda muofisi zvakanaka zvisina kushungurudzika nevamwe
vachitando muri kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu
kana tichitarisa pamaelection osaamboitika tingati pano mutsauko hawo uripo panyaya yokuti hatisi kuwana dambudziko rokuti vanhu vanorovana hatisi kuona dambudziko rokuti iro vanhu vanonyanya kupesana nokuvengana zvakanyanya nokukandirana matemo nokukandirana makobvu nematete asi pane zvinhu zvatinofanirwa kutarisa kuti izvi dai zvazvagadziriswa zvingadero zvaita sesataurwa navachasi chokuti icho nyaya yekudamburirana kwamapepa hachisati chapera chichiri chirwere chatichinacho chakazara zvikuru tobvakozve tozoti pane zvinhu zvatakati tinofanirwa kuti titarise chokutanga ndechokuti icho ini zvatikahadza semuduru remasvingo tisingazivi haidi kuna vamwe kuti nguva ino tava kuenda kumavhotsi ndopataona pachitanga kubuda mbeu ndopatatanga kuona pachibuda mafetiraiza achinzi ari kupiwa kana tatarisa tinoona sokuti kana bato rimwe raakupa fetiraiza rava kupa mbeu takatarisana nemazuva augwana kuverengwa pazvigunwe kutenda kusarudzo tinoti aiwaka zvinenge zvakuradza sokuti i vote buying
vachasi bato renyu ndofunga ndo riri kutaurwa apa ndizvo here vachitando
zvokwadi ndio iri kupa fertilizer nguva ino
vachasi
tinangotaura pane nyaya mbiri pane nyaya yezvekurimisa poita nyaya yechikafu ndoda kutaura ndakataura nenyaya yezvekurimisa makore apfuura akawanda vanhu vanga vachichema nekuti mbeu nefertilizer zvanga zvichinonoka kusvika kuvanhu zvaizosvika mvura yanaya munhu asingazivi kuti achawana mbeu yakakwana here fertilizer yaizosvika nguva yekuti haisisina basa ichakwanisa kushandisika mumunda saka hurumende kwete misangano aya maprograms ehurumende zvinhu zvinenge zvichipiwa zvinenge zvichipiwa munhu wese kwete masupporters emusangano saka hurumende yakaiswa pressure nevanhu vese kwete vemusangano chete kuti please programu haisi kushanda mushe tiri kutowesta mbeu nezvimwe zvese mvura inenge yaenda hurumende inenge ichitofanirwa kuti tipembedze kuti this time around ne new dispensation vakwanisa kuti vange vachiunganidza mbeu nefertilizer nguva ichiripo
vachitando manzwa kakuti aya mabasa ehurumende hanzi aseibato
aiwa ndinotenda kuti vachasi vanozviziva and hatidi kuti tikandidzane mashoko makobvu namatete vanozviziva kuti panoendwa kundogovewa fertilizer panoenda kundogovewa mbeu aiwa tinoona vachimiramira makandidheti ezano pf tinoona pachiedzazve kuti vanhu vanenge vakapfeka regalia kana zviri zvehurumende hurumende haina regalia
mutauriri wepeople rainbow coalition inotungamirwa naamai joyce mujuru vajefferson chitando vange vari parunhare kumasvingo manzwa zvekare kubva kumutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzanu pf vafortune jasi vange vari parunhare muharare blessing zulu westudio 7 ange achikokera hurukuro iyi tomboenda kuna marvelous mhlanganyahuye achitiudza zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu yevoa shona tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino
makadii vatereri zita rangu ndinoitwawo vimbai tsvangirai java musikana mukuru wathe late dr morgan richard tsvangirai ndiri kukwikwidzawo musarudzo ndakamirira bato reMDC Alliance riri kutungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa
zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuGlenview South mukawanikwa imi muchikunda
ndine zvakawanda zvandoda kuitira vagari vejimbo yeGlenview South Constituency ndirikuda kusimudzira mayouth nekusimudzira madzimai mumaprojects uyezve ndinoona Glenview South iri jimbo yakazara mayouth asi mayouth asina mabasa saka ndozvinhu zvandakatarisirawo kusumudzira mujimbo yeGlenview South Constituency ndiri kudawo zvekuona service delivery yakanaka mukatarisa zvinhu zvakaita semasewage best marodhi zvinoratidza kuti hamuna service delivery yakakwana kana kuti yakanaka
mashoko api amunofunga kuti maikwanisa kutaura namuchakabvu baba venyu nepfungwa dzenyu dzekukwikwidza muGlenview South
ndosaka ndiri kuti nemashoko mashomanana musi wa30 July handei tese neuwandu hwedu tipude tifadze vatsvangirai nezvese zvavairwira uye zvavaishuvira muupenyu hwavo nemuupenyu hwemazimbabwens ese kuti tive nefree and fair election kuti tive nekusunungurwa kwakazara munyika ino yeZimbabwe.
Ini ndini Marvelous Hlanganyahuye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika musarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti Zimbabwe ichange yave nomutungamiri mutsva svondo rinouya. ZANUPF inovimbisa vanotengesa mumigwagwa kuti haisi kuzovabvisa munzvimbo dzavanotengesera kana ikakunda musarudzo. America inopasisa mutemo unokurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena kuitira kuti zvirango zvibviswe. Tashika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Isikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lejona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 26 kuNtulikazi 2018 nenguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
iloko okukhishwe nidalelwe umthethondaba kuyikunqoba kwamabalisi ngoba bese bencishwe bona ithuba labo ilungelo lwabo lokuthi bevote ngoba bephiwe imisebenzi yizeki ukuthi bebe ngama-polling officers lokuthi bebe ngama-presiding officers.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ithi kayithokozi ngesinqumo sekomishini yezokhetho esokufuna ukuphikisa isinqumo somthethwandaba esiyibamba ngamandla ukuthi iphe ababalisi abavotisayo izimota zokuhambisa.
Zasebenza ku-428 polling stations zakubulawayo. Siqeda ukutraina izolo ama-polling officers lamhlanje langa le-deployment. Sideploya i-material, sideploya i-personnel. Siyatshona ilanga babe sebe kuma-polling stations abo bonke.
Abekomishini yezokhetho kobulawayo bathi sebegqube uhlelo lwabo lokufundisa bonke abazasebenza ekuvotiseni kwangomvulo. Itale leSenethi lapha eMelika seliphasise iziqondiso zomthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kayithokozi la kancane ngekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission yona ethi ifuna ukuphikisa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weHigh Court esithi kumele ikomishini le ivumele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende ezivotisa emaphandleni ukuthi ziphiwe isikhathi sokuvota ekhethweni ngeviki ezayo. Njalo ikomishini le ibaphe izimota zokuhambisa. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obert Masaraure, uveze ukuthaba lokudana ngokwenzakala emalangeni lawo ngemva kokuba amanye amalunga awezeki athi abenelisi ukuthi abavotisayo bengekho lapha ababhalisele khona bahambe bayevota. Lokhu kulandela isinqumo esethulwe ngumthethandaba waphezulu oweHigh Court onqume ukuba izekhi ilomlando wokubona ukuthi bonke abasebenzela kude lalapho ababhalisela khona baphiwe imvumo njalo belungiselwe okokuhambisa ukuze bengalahlekelwa lilungelo labo lokuvota.
Lokhu okukhishwe nidalelwe umthethandaba kuyikunqoba kwamabalisi ngoba bese bencishwe bona ithuba labo ilungelo labo lokuthi bevote ngoba bephiwe imisebenzi yizeki ukuthi bebe ngama-polling officers lokuthi bebe ngama-presiding officers.
Omunye wababalisi osebenzela ezenka kodwa ekhitshwe lapho abhalisa khona, umnumzana Dali Dube, uveze ukudana ethi uncitshwe ithuba lokuvota.
Ingcekeza leyo ngoba leyo yindlela yokuthi khona part of abantu ade kumele bevote bengabesa kwansi ukuthi ba exercise i right yabo yokuthi labo bevote.
Umnumzana Jabu Sikhosana olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni uthi le indlela yokubandlulula amalungelo abantu ngoba amapolisa wona avunyelwa ukuvota okungekho emthethweni kodwa incindezele abafuna ukuvota okusemthethweni.
Bona ngani indlela yokubandlulula someone's democratic right. Amapolisa wona why were they given ithuba lokuthi kuvote amapolisa lamasotsha in an undemocratic fashion.
U-District Elections Officer wakoBulawayo owezeki uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi bakhuluma ngakho ukuthi abantu banikezwe ithuba lokuthi bavote.
Thina abakoBulawayo besivele sizame by all means ukuthi sibadeploye lapha abazavotela khona. Then abalutshwana banalabo abacine sebefakwe endaweni ezingayisizwe lapho abazavotela khona during i-training yethu besivele sikhulume ngakho ukuthi babanike ithuba nxa kungasebhizi laphana babathwale babahambise ezindaweni lapho abayavota khona.
Ababalisi abaningi ikakhulu emaphandleni bayakhalaza ngoba indawo abasebenzela kuzo lalapho ababhalisela khona zingumango njalo izeki ithi yona ayila moto ezaneleyo ozokubathwala. Bayakhala ababalisi ngoba bethi lokhu kufana lokubuyisela isizwe emuva ngokuvalela abantu amalungelo abo. Eminyakeni abaningi bebengelandaba kodwa lonyaka ngobuningi ababalisi bayachiseka ngokufuna ukuyavota belethe inguquko ezigabeni zabo. Abaningi bathi izekhu kumele iphumele egcekeni njalo yenze umsebenzi wayo ubelula njalo yenze abantu bayithembe ngohlelo elwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje iziphathamandla zezeki koBulawayo zithi sesigqibe uhlelo lokufundisa bonke abazasebenza ekuvotiseni ngomvulo. Ithi njalo abaningi sebehanjiswe lapho abazasebenzela khona. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Sekusele amalanga amane ukuba ilizwe liye ekhethweni njalo izek isichaze ukuba isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho ngokugqiba ukufundisa abantu abazavotisa lokubasa endaweni abazavotisela khona. Isiphathamandla sezeki koBulawayo uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthe lisiyachona elalamhlanje wonke umuntu ozavotisa uyabe eselapho azasebenzela khona.
Sokuseduzane lokhetho mhla ka 30 isihloko sikhuthaza abantu ukuthi bahambe kuma polling stations beregister. Amalungiselelo ethu asekhatshana kakhulu sesitrainile bonke ama-electoral officers abazasebenza ku-428 polling stations zakoBulawayo. Siqeda ukutraina izolo ama-polling officers lamhlanje langa le-deployment. Sideploya i-material, sideploya i-personnel. Lisiyatshona ilanga babe sebe kuma-polling stations abo bonke.
Kusenjalo umgcini sihlalo we-election situation room uNkosikazi Jenny Williams laye uthi bazathumela abantu abazinkulungwane eziyisithupha ukuba bayeqapha ukhetho koBulawayo eMathebeleland South leMathebeleland North.
Kulabanye abazakhangela bahluzisisa kumeni information leyo iqinile yini kumbeni hayi kulama exaggerations. Sitraina ama data capturers lama verifiers wonke umuntu ngabe ebona kule nkinga abavotanga kumeni bachayiwe bengabe besidinga lapha eRainbow Hotel. Siqalisa ngomgqibelo siphutsha 2 days okuphela i-election sizozama results sizabe silapha eRainbow Hotel.
Umsekeli kaWilliams umnumzana Mike Ndiweni uthi abantu bakhululekile ukuthi baze lakho konke okuhle lokubi ngokhetho lwalonyaka njalo basebenzelana lengatsha zonke zikahulumende ezibona ngokhetho kanye lenhlanganiso ezizimeleyo.
Sibeke izigaba esithi ngama response mechanisms ukuthi nxa kukhona ongahambi kuhle sisume sigijime silungise sile legal response ukuthi nxa kungaba lokunye okudinga ukuthi kungcane kungena amagqwetha akhona amagqwetha amele ukuthi asebenze lokho njalo futhi lezi ndaba sile cele likhangele ngokuthi imbiko nxa sokulonyo kwenzakala ukuthi umhlaba umele ukwazi sigijime sikusakaze.
abazoqapha ukhetho baseZimbabwe labasuka kwamanye amazwe labo sebenyakazela ezweni lonke. Abezeki labo bathi sebefike esibangeni esiphezulu ngamalungiselelo okhetho bekhuthaza bonke ababhalisela ukuvota ukuba bayevota. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo seziqalile ukusebenza behlola ngezokhetho. Izikolo lazo sezivalile kulungiselelwa ukhetho ngoba zonke izikolo zizaba zindawo zokuvotela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Itale lesenethi kwele Melika selipasise iziqondiso zomthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ezithi eZimbabwe kumele liqhube ukhetho olubalulekileyo nxa lifuna ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Umbiko lo wethu lwenamuhla ngabakhuthaza ukuthi kuguqulwe umthetho wezidera lo abathi uSenator Jeff Flake lo Senator Chris Coons abakukomiti ye Senate Foreign Relations bona abake bethekelela eZimbabwe kunyanga esanda kwedlula lapho abenze khona imihlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa, amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. USenator Flake ukhangelelwe ukubuyela eZimbabwe kuliviki ukuyaqapha ukhetho. Iziqondiso lezi ezipasiswe yiMelika zikubeka sobala ukuthi nxa ilizwe leZimbabwe lifisa ukuvuselela ubudlelwano lelizwe leMelika, lona ilafakela umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe izijeziso zenotho, kumele liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo ababusayo bakhangelelwe ukuthi bazaqhubela intambo zombuso abazanqoba. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma, ilunga lezanu PF.
Thina esikwaziyo ngapha eZimbabwe sizimisele ukwenza ukhetho olubalulekileyo njalo olukhululekileyo oluzavumakala futhi ngumuntu wonke. Ngakho ke asibe sabele, umongameli wethu ubaba u-Emmerson Mnangagwa Mnangagwa ufake sobala obana iZimbabwe isivulekile ukudlelana namazwe onke. Niko savula nokuthi bona abakhangela ngezokhetho ukuthi ukhetho njani, nako konke sibavumele ukuthi nakababuye bonke babuye bazozibonela sisenza lolo khetho ngoba kunanto esiyesabayo. Bakhuluma futhi izini lapha abesibuthweni batsho njalo bana hhayi abasuze kungenele lonto nxa sokwenzakele okwenzakeleyo bazayabukela khonoko ouzele kukhona. So akunanto kumele esatshe ngabantu, akunanto esabisayo, yonke into nengendlela eqondileyo.
Ye, kodwa siyabona ke amabandla aphikisayo athi hhayi ukhetho lolu kaliqutshwa ngemfanelo njengoba bathi-ke izek unganayenzi kuhle. Pho bazakwenza njani ukhetho olubalulekileyo baba Juma?
Aphikisayo lawa mina nxa ngukhangele mina nto yikuzikhulumela nje ngoba abantu bakhona usakwazi lokuthi bafunani. 1 minute yeza bekutshela bethi yona hayi vele ukhetho sesinqobile, next minute ha akumanga kuhle, next minute hayi thina vele silokuza. So kahle kahle yona into abayifunayo asoze ukuthi khonze yikubona even abadala ababebuyile lapha Kofi Annan baze bakhunga kathi ha amanye amademanje bayesebacela aseyiwo lawa kusazwakala kuyena kuyina okufunakalayo kahle kahle. So akula nje embi vele, of course kunzima vele kuyona into ibaluleke 100%, akubaluleki lula kodwa khonoko okukhona sizamile sulula into yonke izekale ngendlela obelezekale ngayo.
Kodwa-ke siyabona ukuthi njalo nxa sukhangele baba Juma kulakhonoku-ke ukuthi okunye kwangikhona akuqedakali ukuthi ama-ballot paper adintwa njani konke lento ezinjalo. Lina liyasuthiseka kodwa yini ngakho khonoku?
Thina njengebantu elizanisweni kasingeneni khonapa.
Umnumzana Joseph Chuma umela iphelandaba Mpopoma kutale lephalamende engowebandla lezanu PF. O Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukubumba uhulumende olamalunga amabandla achiyeneyo agoqela awezanu-PF enganqoba kukhetho ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eshitungwiza namuhla, uChamisa uthe kuqakathekile ukuba na kube lokusebenzelana phakathi kwabantu beZimbabwe ukuze ilizwe liphumelele. Ukhuthaze njalo inkulungwane zabantu abaze kulumhlangano ukuthi bayevota ngobunengi basuse iZANU-PF embusweni ngomvulo.
We are ready for accommodating bamwe batathi nawo, so that we are able to move forward. Vamano di kunza, mchaji are GNU. Aticha adi because takana GNU dilutes our focus. Takana GNU diverts our firm path to a new dispensation. What we want is probably an inclusive arrangement where we are able to take from the basket of ZANU-PF full of rotten apples, a few good apples. Tota ande ya wakumana because nyika zonza zino giza. Kusurika denga ubatirani. Tiri gumbo ni mweche ndiye vine mpimbira. Eee, chie, tatino ya nana nerima. Asichime chita ama chime chichimbinda. So we are ready to work with you. But in the context of the transition. Jiza mama, jiza. Kukula.
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho emhlanganweni awenzele eshitungwiza namuhla esithi, lanxa engelaso isifiso sokuphatheka kuhulumende wenkazatho, uzimisele ukubumba uhulumende olamalunga amabandla achiyeneyo agoqela awezanu-PF enganqoba ukuze kube lenqobela phambili elizweni. Omunye okhulume emhlanganweni lo ngumnumzana Job Sikhala, yena uxwayise iZANU-PF ukuthi izawukhomba onotshwala ingavele iqilibezele kukhetho. Kuzafiwa elizweni kungenzeka lokhu, kutsho uSikhala. Kodwa uChamisa uphange wamqondisa uSikhala wathi umanyano we-MDC Alliance agalaso isifiso sokwenza udlakela.
This time we will never allow ZANU-PF to deliver my votes. Church, I can't go to the TikTok, I'm telling you, I'm going to die. But you're not going to see what?
What's going on? Is that Mama Jiza? I look to see you. I want to go to heaven. Hey, it's all right. Thank you very much. Is that Mama Jiza? What's going on? What's going on?
Umnumzana Nelson Chamisa eqondisa umnumzana Job Sikhala ke lapho njalo echasisa ukuthi umanyano MDC Alliance awulufuni udlakela, njalo uxwayise abantu ukuthi kumele bavote ngokuthula njalo baziphathe kuhle ngaso sonke isikhathi. Kunjalo nje onxintisa kukhetho lokudinga umeli wemagunje elilunga elizimeleyo umnumzana Godfrey Gandawa uthi ucatshile ngemva kokuhlaselwa kwemuli yakhe ngamadoda amane abehlome ephelele izolo ebusuku esithi adinga yena. UGandawa uthi ubengekho ebalekile ngemva kokuncwetshwa indlebe ukuthi kulabantu beZANU-PF abafuna ukumbulala. Vemethesa icala lokukhuthaza uZulu ukuthi engaze avotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Kuhlelo lwe-Live Talk asihluzeni bomama lamhlanje sipha abesifazana ithuba lokuxoxisana loZulu ikakhulu labo abancintisayo kukhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli weMelika, uMnumzana Mike Pence, uthi ilizwe lakhe lilakho ukwethulela eleTurkey izijeziso zenotho nxa lingala ukukhulula umfundisi uAndrew Brunson waseNorth Carolina obotshelwe icala lokubazelwa elokuthi ungumcuphi weMelika. Kufe abantu abangamachomi amabili lasithupha kwanyamalala bedlula amakhulu engozini yokudilika komduli wedamu esigabeni selaso kwele South Korea. Abancintisa kukhetho lokudinga amakhansela lamalunga edale lephalamende baqhubeke ngemikhankaso yabo namuhla becela uZulu ukuthi ebavotele. Abanye babantu laba ngumnumzana Thamani Ncube odinga ukuba ngukhansela kaward 11 ebulilima West elilunga elizimeleyo, kanye lomnumzana Ilosi Nyoni OMDC Alliance odinga ukumela iBulawayo East edale lephalamende. Sexoxela ababili laba, uNyoni wasungula ingxoxo echasisela uZulu ukuthi kungani emele emvotele.
Into emgqoka kathesi i-economy yelizwe kayimanga kuhle. Ilizwe leli seli yi-vending economy. So sizazama njenge-MDC Alliance nga siyinqobile ukuthi silungise i-economy. I-legislation enye ikhona ifuna uku-implementwa kuphela. Siyakwazi ukuthi kule corruption izimali ziyadliwa abantu abenziwa lutho. Ngiza kunika umzekeliso lapha ku-Operation Restore Legacy leyenzakale last year. Laba ababusayo kathesi bangena besithi bafuna ukuqeda i-corruption, kodwa akukwenziwanga lutho lapho. Umuntu onguyo osegwejiwe kuthombo kuphela, abanye laba abaningi kabenziwanga lutho. Kwakhulunywa le ndaba yezimali externalization, indaba yakhona yaphelela emoyeni. So mina ngangiphumelele ngangena, sizaphusha ukuthi laba abantu abale corruption basentenswe. Nga sesingenile savusa i-industry, wonke umuntu uza kuya emsebenzini imali ezikhwameni.
Ncube, kungani uzibona ufanele ukumela abantu baka ward 11 ube ngukansila wabo?
Okwakuqala ngithanda ukuthi khona kunanzeleleke ukuthi khona ngike ngaba ngukhansila esikhathini esidlulileyo, njalo ngasebenza nabantu. Kungakho isifiso sokuba ngukhansila kahle kahle asivelanga kimi, sivele ebantwini ngemva kokunanzelela ukuthi khona kukhetho oludlulileyo umuntu onqobileyo ekhethweni ngumuntu obenesifiso sokuzihlalela angaphesuki esingathi ngama-issues abantu awe-development. So ngazona lezo zizathu kwenza ukuthi khona abantu bananzelele ukuthi khona ukukhetha ibandla kuphela, bengananzeleli ukuthi khona umuntu lobungcithi lobuciko obunganani. Kuyingozi ngoba ibandla lingafaka idonki kuthi ukuthi khona abantu bazaqeda isikhathi eseminyaka emihlanu idonki ingayenzi lutho, kumbe lingafaka imbuzi kumbe yini kuthi ukuthi khona bazasokola okweminyaka enaleyo eyabilandela. Kungakho abantu bathe ngokunanzelela ukuthi inhlelo zonke esasizisungulile azisahambi. Bangicela ukuthi khona hayi indoda besicela ukuthi khona usimele ekhansilini ngoba silama issues okumele ukuthi khona ngabe ayahamba, kodwa amini benanzelela ubungithi bami ekuphatheni inhlelo zomphakathi.
Ubaba Unyoni, akukhulume labo abantu bebulawayo East bakulalele ngamafitshane, ubethulele umbiko wakho yokugcina kungakenziwa nje ukhetho.
Bantu bebulawayo East linga votela iteam ye-MDC Alliance, lapha ngikhuluma ngo-President uNelson Chamisa, ngami u-Ilos Nyoni, u-Councilor ka-Ward 4 u-Sara Tigora, lo-Councilor ka-Ward 3 u-Tinashe Kambarame. Kuzaba iteam ezaimela kube le development esigabeni
siyakwazi njonga ngeke ngakhuluma ukuthi imithetho eminyi khona eminye njalo ifuna ukulungiswa. For example, indaba zema-potholes lezi siyakwazi izinara yathatha over imithelo yezimota. Siza kubisele emuva lokho imithelo yezimota ibuyele uma councils ukwenzela ukuthi i-revenue ibe khona. Ngibuye njalo briefly ngilinike example, siyakwazi ukuthi sake saba ku-inclusive government ngo-2009 kusiyafika u-2013. Ama cell phone lines ngo-2009 umuntu wayekhipha inkomo kodwa uChamisa nguye nguminister of ICT that time kwagcina sokulungile ama lines esetha amadola kade siyakwazi ukuthi ngedola uyathola ama line amabili. Singakhangela njalo uprofessor Westman Ncube engu-minister of industry and commerce ukuthi kwenzakala. Sikhangele ubaba othinta IPT minister of finance imali ayisitholakala emabank. Ngicela ke lingivotele ukwenzela ukuthi njoba lake la testa ukuthi sasibusa njani kwi-inclusive government.
Mnumzana Ncube, akuyigqibe khonapho, balalela abantu
ebantu ezakhamizini zebulilima ikakhulu ebantwini bakwamadlamzi ngilezinto ezinhlalo engikhangelele ukuthi khona sigcile kuzo aluba ngithe ngakhethwa ukumela isigaba lesi. Into yakuqala yindaba yomhlabathi, i-land ownership. Ungananzelela Nkomo uzathola ukuthi khona abantu basemakhaya bahleli kuphela abala okungathiwa khona i-ownership yomhlabathi abahleli kuwo. Umuntu wakhona angaze aginqe adivelophe njani. Kusase kusena angavuka atsheliwe ukuthi khona hhayi wena suka lapha umhlaba lo awusakufanelanga kumbe suthengwe i-council kumbe suthengwe nguhulumeni. So abantu kumele ukuthi khona indaba naleyo yomhlabathi kugcile kuyo abantu baphiwe ubunini bomhlabathi abazalelwa kuwo bakhulela kuwo. Then indaba yesibili indaba yamanzi ukuthi khona abantu bebenatha lezi nyamazana emadamu nasemachibini lapha asikho kwempilo yanamuhla. Singeke sathi khona kutshengisa ukuthi khona sisaphila impilo yanamuhla. So kuzadinga ukuthi khona inhlelo zamanzi zithuthukise, kwembiwe imigodi lapha lapho kunatha khona izinkomo, amadamu athuthukiswe.
Umnumzana Thamani Ncube udinga ukuba ngukhansila ka-Ward 11 ebulilima East. Ubexoxe endawonye lomnumzana Ilosinyoni o-MDC Alliance ofuna ukuba ngumeli weBulawayo East ePhalamende. EGwanda lakho isiphithiphithi bayakhankasa, kubika u-Albert Ncube.
Loba nje kungasensuku zatshala iZimbabwe kangelele ukuqhuba ukhetho, laba bancintisayo lokhu bebhoda bedinga usekelo endaweni ezijiyeneyo. Abanye ngababhoda ngemizi, kude abanye bahlangana lezakhamizi embuthanweni eqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Ngolwesine abanye abazancintisa ukhetho bahlangane lezakhamizi eGwanda emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, kanye le-Women's Institute for Leadership Development, WILD. Umnumzana Jackson Lunga owebandla elisacathulayo leZimbabwe Partnership for Prosperity, ZIP, uthi angakhethwa kuba ngumeli weGwanda Central edalele ePhalamende uzahugo somabhizimusi bakuleli abasemazweni.
EGwanda khonala silabo bafowethu abanamevethu ukuthi ngengabona abanye bakhona abalama-millions and millions of dollars ukuthi bangabuya bek lezeinvesta khonalapha eGwanda. Singakadinga amakhiwo ukuthi bafuneka ama-investa angamakhiwo. Silabo abantu abamnyama abakwanisa abantu beGwanda ezizalwane zeGwanda ezingabuya khonapho zi-investa zithuthukise iGwanda ibe ngenye indlela emangalisayo. But those people are not coming. Why? Because kulamasela uhulumeni.
Omunye oncintisa eGwanda Central ngumnumzana Brian Dlovu omanyano we-People's Rainbow Coalition, yena uthi ukhathazekile ngokuzilela kwezikolo kulumhlubulo.
Central kayinasikolo ezikwaneleyo. And then when we sit in parliament, what are we discussing about izikolo zaseGwanda? We discover ukuthi izikolo zethu zikhatshana nakhatshana. Umntwana osesitsha walk almost more than 15 kids, like almost 10 kids, which is a Gwaranyi secondary school. Also, every time when you say Gwaranyi, you can't come among another. Those are the things that you should be looking at as an MP now who's here in Parliament.
Umnumzana Thapi Ncube ongcintisa ukhetho lwamakhansila elilungu elizimeleyo kuward 14 uthi izakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi lokusilela kwemisebenzi.
Ward 14 yindawo elamanzi amaningi kodwa aphansi, akula zibhorane laphana. Okunye sifuna ukuthi sikhangele nje intuthuko ekhona laphana kuward 14 kulabantwana abaningi abangasebenziyo ikanti ikhona imizamo esingayenza siyicommunity sikhangele kuma youth ukuthi abantwana babe lemsebenzi abangayenza ngezandla.
Kusenjalo amalungiselelo okhetho asekuzingela iphezulu, njalo laba abazavotisa sebeqalile ukufika lapha abazavotisela khona. IZimbabwe izaqhuba ukhetho ngomvulo.
Siyabonga Albert Ncube, isikhathi du mthwakazi omuhle, kodwa lingayikatshana elalelani i-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkoma.
Ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.